Chikwata chine mukombe wechibuku Super Cup chengezi Platinum Star. Chiri kutanga gadziro yacho nemutambo wakaoma zvikuru Baobab Stadium nesondo. Apo chiri kubandana nemagreen machine Cape United. Ayo ari kubhebha moto zvinotyisa. Kunyange hazvo madamburo ari pamusha, makepekepe ari kudziruva kumba nekunze zvekuti mutambo uyu uri kutarisirwa kuratidza nhabvu yemhando yepamusoro-soro sezvo ngezi Platinum Stars yacho ichinetsa kurova munhandare yavo yeBaobab iyoyi. Sondo rino chete makepekepe arova Dynamos 1-0 neHwange 1-0 makundano ekatsolaga Premier Soccer League. Asi mumwe varairidzi vechikwata ichi Fungai Kwashi anoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe wechibuku Super Cup nekuratidza veruzhinji kuti ndivo maCup Kings emuZimbabwe.
Ndisozvo maCup Kings saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings, so we have to relive those moments again tidzoke kunzi mumalevhels ainozikanwa kuti timiro tinza mukombe.
Tisachigaro wemadamburo vaJeremiah Getiseni havasi kubvumirana naKwashi vachiti ivo ngezi Platinum Stars yanga yakamirira mutambo uyu negumbo rimwe zvekuti vanonekerwa nekuzvambura makepekepe.
Pamutambo wedu neCape tingati Cape United zvinoirova takatogadzirira uye tikagadzirira futi chachose. Mutambo uyu wakakosha chaizvo.
Vanotora mukombe uyu vanomirira nyika mumakwikwi eCAF Confederation Cup. Asi makepekepe nemadamburo havasi vega vane tarisiro yekuita izvi sezvo FC Platinum iri kudawo mukana uyu apo iri kusangana nechapungu mumandava stadium mangwana. Kugona kunenge kudada ndiyo yakarohwa nengezi Platinum Stars mufainari gore rapera. Asi murairidzi wavo Norman Mapedza anoti mwaka nemwaka une zvawo achiti iye gore rino rinangoveravo.
Mwaka nemwaka une zvawo, kana pakurima chaiko pane rimwe gore panhu vanokohwa unogora hakohwi. Saka ndinodaro kuti gore rinotangwa zvakanaka kune pamwe chiitarisa kuona kuhwa rakanaka.
Makundano mamwe chetewo Dynamos iri muRufaro Stadium neBulawayo City nesondo. Asi vaongorori vemutambo wenhabvu vayambira Jimbare kuti isafarisise nekuenda kwavakaita pamusoro petafura yekatsolaga Premier Soccer League nezuro sezvo kuita izvi kune njodzi neBulawayo City. Mitambo pakati peDynamos neBulawayo City inowanzobudisa nhabvu inodakadza. Tichitarisa kuti uyu mutambo wemukombe pari kuratidza kuti pachabata moto unotyisa. Highlanders iri murwendo kuenda kumandava stadium uko iri kufanira kusangana neHarare City. Mutambo uyu waitwa kuzvishavane sezvo muBulawayo musiri kutambirwa nhabvu yezvikwata zvemuno nemhaka yemakundano eWomen's COSAFA Cup ayo ari kupera nesondo. Mimwe mitambo yechibuku Super Cup yakamira seizvi: Mugovera Black Rhinos vs Triangle Rufaro, Chicken Inn vs Yada Ascot, nesondo Haumine vs Bad Rovers Ascot, ZPC Kariba vs Shabani Nyamunga. Zvakamira zvakadai: chikwata chenhabvu chenyika chevanhukadzi chemamaiti Warriors chichange chiri muBaba Field Stadium mumutambo wakaoma zvikuru wefainari yekosapa cup nesouth Africa iyo vanowanzoremerwa nayo. Asi mamaiti Warriors ari kuratidza kuti ari pamberi mumutambo uyu mushure mekupinda mufainari nekuzvambaradza Kenya 4-0 panguva iyo South Africa yakatatarika nekuita mangange 3-3 neZambia ndokuzokunda nemapenarety. MaMighty Warriors anofanira kuripa veruzhinji vanga vachiuya muhwandu hwavo kuzona mitambo yavo nekutora mukombe uyu vachiteverawo zvakaitwa nemaWarriors ayo akatora mukombe mumwe chetewo muna chikunguru muSouth Africa. Murairidzi wechikwata ichi Steteli Wesibanda avaka chikwata chakasimba chevadiki vakuru zvekuti ari kutarisira kuti Rutendo Makore achakanda zvikare zvimwe zvibodzwa kuwedzera pazvipfumbamwe zvaanazvo kare achitungamira mamaitorias mukukunda. Mamaitorias ndo ane mukombe uyu mushure mekurova South Africa murufaro stadium apo makwikwi aya akapedzisira kuitwa muna 2011. So tinoti go Mighty Warriors go. Totarisa makundano eEnglish Premier League. Chikwata chiri kutungamira makundano aya cheManchester City chiri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu zvisina kushupikira apo chiri pamusha neCrystal Palace iyo iri kutatarika zvikuru. Manchester City yakaenzana pamapoints gumi nemaviri nevavakidzani vavo veManchester United. Asi Manchester City ingangowedzera utungamiri hwayo sezvo pasina chivimbo kuti maRed Devils anonokunda apo vari kushanya kuSouthampton. Chelsea iyo yakatadza kurova Arsenal pamusha payo svondo rapera iri munzira kuenda kuStoke iyo isingaroveke zvekutamba pamusha payo. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Leicester vs Liverpool, Arsenal vs West Brom, Everton vs Bournemouth, Brighton vs Newcastle, West Ham vs Tottenham, Swansea vs Watford, Burnley vs Huddersfield. Ku Spain mutambo mukuru uriko ndeuyo pakati peSevilla neAtletico Madrid idzo dzakateverana paurongwa hwemamiriro etafura pari zvino pachinano chechipiri nechechitatu. Sevilla ine mapoints gumi nematatu, mapoints maviri pasi peBarcelona, asi kukundwa kwavo kuEstadio Wanda Metropolitan mangwana kunoita kuti vadarikwe neAtletico iyo ine mapoints gumi nerimwe chete kubva pamitambo mishanu. Real Madrid iyo yakarohwa neReal Betis 1-0 pakati pesvondo iri munzira kuenda kuAlaves, asi Barcelona iri kutarisirwa kuwedzera mitambo yekukunda kwayo apo iri kushanya kuGirona iyo yakapinda muLa Liga mwaka uno. Barcelona haisati yakundwa mumitambo mishanu yatambwa pari zvino uyezve yatora mapoints ese gumi nemashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.